Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri zvita 4/2019. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nditi ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vana chiremba vakuru nhasi varatidzira muHarare vachiti vari kuda kuwedzerwa mari dzemihoro pamwe nekupiwa zvikwanisiro zvekuti vaite basa ravo nemazvo. Sangano reWorld Food Program rotatarika kutsvagira Zimbabwe mari yekutenga chikafu. Vakawanda vari kumamisha votarisira kubatsirwa nezvinhu zvekudya pakisimusi negoredzva kubva kuhama neshamwari dziri kunze kwenyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mukuru wesangano reWorld Food Program kana kuti WFP vaDavid Beasley vanoti vanoda kupa vanhu vemuZimbabwe vanosvika mamiriyoni mana nezviuru zana chikafu kusvika munandira gore rinouya. Vanotiwo vanhu vanoda rubatsiro vachasvika pamamiriyoni manomwe nezviuru mazana manomwe. WFP inotiwo iri kuda mari inosvika madhora mamiriyoni mazana maviri nezviuru mazana mapfumbamwe nematatu, asi kusvika pari zvino vakwanisa kuunganidza zvikamu makumi matatu kubva muzana zvemari iyi chete. VaBeasley vanotiwo kusanaya zvakanaka kwemvura pari zvino kuchapawo kuti nzara irambe yakapfunya chisero muZimbabwe, uye varikurudzira vanopa rubatsiro kuti vaite izvi nechimbi chimbi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Tabata Apostle Mazvarirashe Mabhugu vekereke Wisdom Church of All Nations, avo vakamboshanda vachibatsira kuRotary Farm, kuRotary Club uye kuRed Cross, kuti tinzwewo maonero avo.
Aita zhara muZimbabwe nemastatistics ndinati akatanga pakauya rapato wawe United Nations ndiye akapa ebrief achitaura ma figures, you are 7.7 million. Now with the World Food Program, using my figures, we need so much money to be able to help the Zimbabwean population from starving it half, basically half of the population. Zvino gosha zvikuru kuti titarisane nema figures akadaro ezvinoita muna December. Mvura inotarisa kuti itange iri shoma zvikuru. Now, who is hurt the most? It's women and children.
Ko sei muchidaro kuti vana vadiki nemadzimai ndo vanonyanya kuomerwa nezvinhu kana nzara yapfunya chisero muZimbabwe?
Because at the end of the day, kana munhu womukadzi ndiye unoziva kuti mumba munomakamira sei. Inguva inogosha zvikuru zvinezvi, we are talking about 16 days of activism against women and children. Zvinogozha.
Ko vakwegura vari kusanganawo nematambudziko akaita sei?
Zvino kana muchitarisa maprizes ari mumashops, inini handina pension, inini ndakwegura, uye mari dzacho kana kuri kuti unadzo uchenge uchienda kunotsvaka yepension haisi kuwanikwa in terms of viability and also technology chaiyo kana ikanzi eco cash or whatever form of technology is not accessible. Maprizes efuel and kuti even transport kana munhu achibva kumusha uchiya kuzotsvaga mari yake or even nekukwira kwacho unogona kuzorara pabank wotadza kudzokera kumusha kwacho at the end of the day washayiwa mari, unozvishandisa sei? Zvirigozhera munhu wese vari kumukira kumabasa, Vanosara muzimba vasina mabasa acho, which is basically 90+% of our youth are unemployed, be it graduates from university. Vanombotira kutengesa airtime but hazvisi kufamba, zviri kugosha. Vanoenda kumbare ndombotaura nawo, ndopota ndichitovatumira kuti vandiudzirewo nokuti hatichakwanisi kuafforda basically in the local supermarket or stores. So vavabvunza kuti kwakukamira sei nhasi, vanokudza kuti even vacho mafamasi kuti vabve kumafarms avo vachiuya nazvo zvinhu kumbare zvikukwira every day, as sometimes havatouyi and it's terrible.
Apostle mazvarirashe mabhuku vekereke Wisdom Church of All Nations vachitaura vari parunare muHarare.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera, munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelife talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu, munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Vana chiremba vakuru nhasi varadzira muHarare vachiti vari kuda kuwedzerwa mari dzemihoro pamwe nekupiwa zvikwanisiro zvekuti vaite basa ravo nemazvo. Madhokotera aya atiwo nhuna dzavana chiremba vadiki dzinofanira kugadziriswa nekukasika kuitira kuti vakwanisewo kuita basa ravo zviri nyore. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Vana chiremba vakuru vabatana navana chiremba vadiki vakaratidzira vakachengetedzwa nemapurisa kubva pachipatara cheparirenyatwa kusvika kudare reparamende, vachiimba zvakaomarara vakatakura zvinyorwa zvakasiyana-siyana zvanga zvitsoropodza hurumende pamwe negurukota rezveutano wavo Bhedhaya Moyo nekutadza kugadzirisa nhuna dzavana chiremba avo vari kuramwa mabasa. Vasvika paparamende, madhokotera mana ndiwo aenda kunosiya gwaro renyunyuto muparamende. Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda zvichitevera kuratidzirwa kwaitwa nana chiremba ava sezvo vanga vachiti vakabatikana muno mumwe musangano. Mutevedzeri wemutungamiriri wesangano ravana chiremba vakuru reZimbabwe Senior Hospital Doctors Association vaRafael Makota vati vana chiremba vakuru havasi kufara nemari dzemihoro dzavari kutambiriswa nehurumende, kusawanikwa kwezvikwanisiro zvinoita kuti vaite basa ravo nemazvo pamwe nekutadza kuri kuita vamoyo kugadzirisa zviri kuita kuti vana chiremba vatsutsumwe. Vamakota vati zvinovarwadza kuti varwere vari kufa nepamusana pekutadza kuri kuita hurumende kugadzirisa nhuna dzavana chiremba vari kuramwa mabasa.
Chekutanga ndechekuti zvipatara zvedu hazvisisina mishonga nemichina inotibatsira kuti tirape varwere vedu zvakanaka. Zvakadaro zvobva zvareva kuti varwere vedu vanouya vachirwara havawani rubatsiro rwakakwana nenguva yakafanira yavanenge vachifanirwa kurwana. Chepiri ndechekuti ivo vana chiremba vacho vari kufanirwa kurapa varwere ava mari yavari kuwana yemuripo webasa ravari kuita yashomeka zvikuru zvekuti kune vamwe vacho kunyanya-nyanya vana chiremba vechidiki vanonzi majunior doctors vanototi vakauya kubasa nemuvhuro vanorara pachipatara vachigara pachipatara vachigara muzimba dzinonzi macorums dzinofanirwa kushandiswa chete kana munhu ari on standby ari pabasa.
Pakafanobata chigaro chemutevedzeri wemutungamiriri wesangano ravana chiremba vadiki reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Masimba Ndoro, vaudza Studio 7 kuti dare reparamende rinofanira kutora nyaya nachiremba roikoshesa kuitira kuti nhuna dzanachiremba dzigadziriswe kuitira kuti varwere vasarambe vachifa muzvipatara.
Tanga tichikurudzira kuti sezvo tiri kusubmita petition kuti dare reparamende vanogaramo vagare pasi vanyatsoongorora nyaya iyi. I think yakudawo kuti vaonewo vaisewo input yavo munyaya iyi iadreswe zvakafanira, panyatsotsvagwa chikonzero chikuita kuti nyaya idzi dzirambe dzichiokera, dzinyatsogadziriswa, because tinofunga kuti yave crisis yaenderera mberi isiri kunyatsogadziriswa mune zvakanaka. Either maybe information haisi kusvika zvakanaka kana kuti misrepresentation. Saka pari zvino takuda kuti parlamende ive inogadzirisa ive ivanonyatso kwanisa kudiscasa nyaya iyi kana pese pavanenge vachigara muparlamende.
Vandoro vatiwo nhengo dzesangano ravo hadzisi kuzodzokera kubasa kudzamara nhuna dzavo dzagadziriswa, kunyange hazvo dare remakurukota nezuro rakabvumirana kuti hurumende haisi kuzowedzera nguva yakatarwa nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vanachiremba vari kuramwa mabasa ava vadzoke pabasa pasina mibvunzo. Gurukota rezveutano vaobhedhaya mwoyo vakaudza vatori venhau nezuro kuti hurumende ichaita nhaurirano dzemari yemihoro nezvimwe zvakadaro nanachiremba vanenge vadzoka kubasa chete, kwete avo vari kuramwa mabasa. Vamoyo vanoti hurumende iri kuedza kugadzirisa nhuna dzavanachiremba dzinosanganisira nyaya dzokushomeka kwemichini yavanoshandisa mukurapa varwere, asi vanoti zvimwe zvezvichemo zvavanachiremba hazvikwanise kugadziriswa nezuva rimwe chete.
Hapana chakaipa kana vachibvuma nezvatinoita taura, vatichinzwawo zvavanenge vachitaura, isusu tinoita kuti zvifambe, tinonotsvanga tsvanga toita senyaya dzakawanda dzatachitaura dzemabhazi, dzeaccommodation, dzemafuta kudhraivha mota, madhiziri, mapetro, zvese izvozvo.
Kuratidzira kwaitwa nanachiremba vakuru vakabatana nanachiremba vadiki kunouya apo vanachiremba vadiki vapinda muzuva rechimakumi mapfumbamwe nemana nhasi kubva zvavakatanga kuramwa mabasa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Bato reDemocratic Party muAmerica riri kuenderera mberi nekuburitsa nekutora matano mudare reCongress ekupomera zviri pamutemo muutungamiri weAmerica vaDonald Trump, mhosva dzine chekuita nekuti vakashandisa masimba avo zvisizvo zvekuti vanofanira kuti vabviswe pachigaro. Vana muzvinafundo vana vari kupa umbowo mukomiti House Judiciary Committee vachitsanangura zviri mubumbiro remitemo yenyika zvinotara zvikonzero zvinoita kuti mutungamiri wenyika atongerwe mhosva dzaanenge apara. Vapoteri vemuSouth Sudan vari kudzokera kudunhu reJonglei vatarisana nemafashamu emvura panguva iyo nyika iyi iri kutara kunaisa kwakanyanya kwemvura sedambudziko guru rawira South Sudan. Sangano rinoona nezvevapoteri pasi rose reUnited Nations Refugees Agency rinoti vanhu vanodarika churu nemazana mana vanga vasina pekugara muCentral African Republic nepamusana pemhirizhonga yakatanga muna 2013 vadzokera kumisha yavo vachibva mumatunhu akapoteredza nyika iyi pasi peurongwa hwekudzokera kumisha kwevanhu ava pasina anovamanikidza. Yasvika zvakare nguva iya yegore apo vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vakawanda vanoenda kumusha kunopedza zororo rekisimusi negoredzva vari pamwe chete nehama neshamwari. Iyi ndiyo zvakare nguva inotarisirwa nevari munyika vakawanda kuti vari kunze kwenyika vatumire mari pamwe nezvinhu zvekushandisa panguva yezororo rekisimusi negoredzva sezvo veruzhinji munyika vari kunonga svosve nemuromo. Makarekare zvinhu zvichakanaka munyika vari kunze kwenyika vakawanda vakanga vasinganetseke nepfungwa yekuti vobatsira sei vari kumusha asi kuti vaitoronga kuti vosangana sei kuti vapemberere vari pamwe chete. Asi nekuda kwekuondomoka kweupfumi hwenyika zvese izvi angova matakadya kare asinganyaradzi mwana. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvaro zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mutungamiri wesangano revanorarama nekutengesa pamwe nekutengesa kunze kwenyika reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru avari muJohannesburg, South Africa, avo atanga nekubvunza kuti zvii zvavari kuona zviri kuitwa nevana veZimbabwe mugadziriro yezororo.
Garo ziva kuti nguva ino inguva yezororo rekisimusi, inguva yezororo renyu ye saka ibishi bata mupfupi vanhu vachipamba vachizama kuti vange vaine zororo iroro rakanaka, zororo rinodakadza nyange zvavo vachizoita general disease mushure mekunge vaita kufamba ikoko kwakanyanya kudaro. Takatarisa mudhorobha reJohannesburg tinoona kuti vanhu vatanga kufamba zvikurusa kunyange zvazvo vasati vanyanyisisa kusvika pekupedzisira paya vaakutifambei, asi zvinhu ndo zvavakunyanya kutumirwa pari zvino nekuti vaya vaya vanenge vasingakwanisi kuzoenda kumusha vanenge vachinyanya kutumira zviri zvino. Uye chinonyanyoratidza kuti vanhu vaakuenda vakawanda, mitengo yemabhazi yekuenda kuZimbabwe takatarisa hedu kuenda kuBuruwayo tengo wasati wakwira uchiri pa400 rand muzuva ranhasi tisingazivi ramangwana. Vanenge vachienda uko Vic Four ngavange vakatarisirawo kubata mari inoita 550 rand. Vari kuenda kwamutare mabhazi ari kutangira pa425 tisingataure nemazita kusvika pa550 ndo mitengo uriko muzuva ranhasi. Vari kuenda kuHarare ndo kwakwira, Harare yakwira nenyaya yekuti vari kukwira vacho vanenge vati wandei, saka vanhu vanokwira vakati wandei mitengo unoti kwirei. Harare zuva ranhasi ranga yapa 600 rand munhu mumwe chete kuti yanga achibva muJohannesburg kuenda kuHarare.
Vazhinji tiri kunzwawo mune dzimwe nzvimbo vari kuchema kuti haa nemamiriro akaita zvinhu kumusha vangangoisarudza kutumira zvinhu pane kuti iyo vanga vachizoenda kumahoridhe. Muri kusanganawo here nevari kudarowo muSouth Africa?
Hongu vakawandisa zvikurusa kunyanya vanoshanda mumakambani vaya kunana 18 iko kundo kunenge kuchivhara makambani. Saka kana taatwana 18 bhazi rinenge raakuruma munhu rine chirova panonzi paspetsoka kana vanotaura vanoti paspetsoka zvekuti mari iyoyo munhu akatenga achiedzera grocery rake chino zvinobatsira. Nekuti ukatarisa kuti musi weFriday wekupedzisira ndowanowanza kuvharwa nemakambani akawanda uringori musi wa20 mabhazi ndo paanenge ari pakudhura zvakanyanyisisa. Saka vanhu vanongopedzisira vangotumira zvinhu voregera kutisa mari vachikwira bhazi rinenge richiita 1200 rand voshandisa mari iyoyo kuti vange vachitumira vadikani vari kumusha kuZimbabwe.
Tichitarisawo mamiriro akaita nyaya dzeupfumi kuZimbabwe, pane zviri kuitawo here kuti vari muSouth Africa vanga vaine kutaura kana kugunun'una?
Hongu kugunun'una hakungapereka kana zvinhu zvisina kumira musha munyika. Munongoziva kuti tinenge tichitarisirawo kuti vanhu vanefunge vachitumira mari dzekuti kana kungave muzvipatara vadikani vange vachirapwa kuZimbabwe ikoko kwokutumirwa iri mari. Zvino zvasvika pakaoma pekuti vanhu kana varwara vari kuZimbabwe vana chiremba havasi kwamabasa. Ukada kuti uzame plani yekuti vadikani vachienda kunze kwenyika kungave kuMozambique, kungave kuSouth Africa, kungave kuZambia mapasipoti hakuna. Saka taita dambu gurusa zvikurusa risingagwanzi kwanisike kuti rigadzirwe nevanhu kutova rigadzirwe nehurumende. Saka mabirira akapfuma nyika yeZimbabwe tinoona kuti ruzhinji ruri kugunun'una zvakanyanyisisa zvekuti vanhu vasvika pakupererwa vakabata mari dzavo, asi mari dzinosvika padzinoti dzinenge dzisashande nekuti zvimwe zvinhu zvinenge zvichida hurumende mukati zvakafanana nekugadzisa mapasipoti zvinoda hurumende mukati, zvakafanana nekuti kunge kuine nachiremba zvinoda hurumende mukati.
Avo vangu vari mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Churu vachitaura vari parunare muJohannesburg, South Africa, naJonga Kandemiri weStudio 7. Kusarangwa kwevanouraya kana kushungurudza vatori venhau kunoita kuti zvinhu zvakadai zvirambe zvichiitika, izvo zvinove zvinokanganisa mabasa ekutapwa kwenhau uye kodzero yekutaura kweveruzhinji pasina kumbunyikidzwa. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Maonero aya akabuda nezuro pamusangano wekuziya mamiriro akaita kodzero yekutaura kweveruzhinji pasina kumbunyikidzwa, pamwe nemabasa ekutorwa kwenhau munyika dzemuAfrica uyo uri kuitwa muguta reMaseru muLesotho. Vachitaura pamusangano uyu chipangamazano munyaya dzekuchengetedzwa kwevatapi venhau musangano reUnited Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO, muzvare Lydia Gachungi vakati pane vatori venhau vanosvika 51 vakaurayiwa vari pabasa munyika dzakasiyana-siyana dzemuAfrica. Muzvare Gachungi vakati panorayiwa kana kushungurudzwa vatori venhau kashoma kuti nyaya idzi dziferefetwe zvizere kuitira kuti vanenge vaita izvi varangwe, vachiti maitiro akadai anokanganisa kuchengetedzwa kwevatapi venhau.
It's only one case that you may find out of every 10 that is investigated, and this is a very worrying trend.
Unogona kuwana kuti nyaya imwe chete pagumi ndo inoferefetwa. Izvi zvinoodza mwoyo nekuti zvinenge zvichiitawo kuti vanhu vanopara mhosva idzavara. Ende izvi ndizvo zvinoita kuti vanhu varambe vachipara mhosva idzi nekuti vanenge vachinyatsokuziva kuti hapana chinoitika kwavari.
Mukuru wesangano reGender and Media Connect amai Abigail Gamanya vakati panyaya dzekuchengetedzeka pabasa kwevatori venhau zvakakoshawo zvikuru kuti kutariswe matambudziko anosangana nevanhukadzi vanoita basa rekutora nhau.
Tiri kuonawo kuti madzimai haana kuchengetedzeka pamabasa avo. Tinoona kuti pane maviolations akati nemhirizhonga inoitika kana tiri mumabasa edu, zvekuti vakadzi havafile havafile safe. Pachirungu inonzi sexual harassment and abuse iyi tiri kuiwana kune vamwe vedu vechirume vatoshanda navo, kana kuti avo vatinenge tichienda unotapira nhau kubva kwavari, kana avo vatinoti maclients vanokwanisa kunge vachitipa maadvets kana nechii.
Sachigaro weSouthern Africa Editors Forum uye vari nhengo yecommittee yethe African Editors Forum TAEF iyo yakaronga musangano uyu vaWilly Mponda vakati sangano ravo rakaona zvakakodzera kuita musangano wakadai sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzemabasa ekutapwa kwenhau uye kodzero dzekutaura kweveruzhinji pasina kumbunyikidzwa munyika dzemuAfrica.
Tikuona kuti nyaya dzefreedom of expression vatongi vedu munyika zhinji havazi kunyasa kudzikoshesa, asi chunhu chiri muconstitution yenyika dzakawanda. Saka chati tigare pasi tione kuti tingaita sei kuti titaurirane nevakuru vedu vemunyika dzose dzemuAfrica kuti tichinje maitiro aari kuita, nokuti kuva mutapi wenhau hazvirevi kuti imhosva.
Musangano wekuLesotho uri kuitwa panguva iyo vanorwira kodzero dzevatori venhau muZimbabwe vari kukurudzira kuvandudzwa kwemitemo yeAccess to Information and Protection of Privacy Act pamwe neweCriminal Law Codification and Reform Act, zvichitevera kuvandudzwa kwemumwe mutemo wePublic Order and Security Act uyo wave kunzi Maintenance of Public Order Act. Musangano uyu uri kupindwa nevapepeti venhau, vatori venhau pamwe nevemasangano akazvimirira anotsigira mabasa ekuburitswa kwenhau pasina kumbunyikidzwa kwevatori venhau. Ndakamirira Studio 7 muMaseru kuLesotho, ndini.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu chele toka ngati kurukurei chatino kupakurira hii musi wechipiri china nechishanu pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Nasi tangatiri kutarisa nyaya yaba na chiremba vakuru vangavari kuratidzira muHarare vachiti vari kuda kuwedzerwa mari dzemihoro pamwe nekupiwa zvikwanisiro zvekuti vaite basa ravo nemazvo.
Inini ndinoitwa nomini makore ndiri kumasvingo. Pfungwa dzangu dzinoti madoctors ngatoramba kuenda kubasa nekuti zvaanoudzwa zvese zvaanopromisiwa nehurumende hazvibudi. Vanhu vari kungoshandisa mahara vasina chavanacho ende vanofanira kutaura zvakanaka kwete kuita sekuti it's a must nekuti tokutorerai zvakati kuvhundutsira vana utreteni mushandi wako kana uchida kuti akushandire.
Dai maiwana mukana wekutaura nehurumende maitii panyaya iyoyi yavana chiremba?
Taivaudza kuti veduwe vana chiremba ava ndo vanhu vanotibatsira muno nekuti satina mari dzekunora wakunze saka vapeiwo mari dzinoendera nekuti vana vavo vakonsoenda chikoro vakwanise kudya vakwanise zvese zvavanokwanisa kuita zvinovafadzawo nekuti isu hatina mari dzekunorapiwa kunze ndio vanotirapa saka ivi vakasavapa vakaenda kustrike torapiwa sei.
Ndonzi uswedi chipere ndirimuHarare. Nyaya yemadokta ikai tinozvikurudzira zvavaita nhasi kuratidza kunyunyuta kwavo pachena kuchiratidza kuti ivo vane zvekuita neutano hwevanhu asi gavhumendi yedu ndoyekutadza kuita sei kuona nezvekuti madokta ange achishanda mune zvakanaka achiona zvikwaniso zvekunge vachikwanisa kunge vachishanda. Hazvibatsiri kuti vaende vanoshanda vasina mishonga iyo vakwana kuti vashandise magovho chavo chavo vakushaya. Ivo vehurumende vacho vanotozvitwa kwenyika vari kundorapa kunze kwenyika asi muno isisi tichitambura mari dzacho tizingobhadharwa mataxi asadzazi kushanda. Tikufirwa nehama dzakawanda sereki muno muZimbabwe nenyaya yekushaya kwemishonga nenyaya yemadokta iwaya. Madokta anonotsitsi chaizvo nesu asi vanoda kudyawo vanoda kurarambawo kumba kune mburi dzavo saka havangangoshande sekuita kunge vakuita community service. Nyaya yecommunity service handifunga kuti ingashande panyaya yekunge vachiona utano hwevanhu. Madhokta kuti upenyu hwevanhu hunge huchibata upenyu hwevanhu zvakanaka hunge vakaguta hunge vachifara.
Dai maiwana mukana wekutaura nehurumende maitii?
Ndaende wana mukana kutaura nehurumende ndaudza kuti aiwas kana maona kuti zvekuitwa nemadhokotera izvi zvakashata kana kuti havatsugura ivo ngavauye vakapo muno vanorapa pavazvipata zvinana pakanyatwa izvi vakapo makliniki edu acho vakapava muno tese ngatirapwe muno ngavambomira kunorapwa kunze kwenyika tinyatsoona isusu kuti vanyatsodiwa kuti vanyatsoona chokwadi chipagraund.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Munhau dzemitambo, sangano rePremier Soccer League ratara musi wa6 zvita sezuva richapiwa mubayiro kuvatambi vakaita mashiripiti mwaka uno. Michael Kariati anotipanyaya inotevera.
Mutambi akatura mare yekudarika vese nevateveri vake vaviri pamwe nemuraridzi akakunda vese vachaziviswa nemusi wechishanu apo mhuri yenhabvu muZimbabwe iri kuungana muHarare. Mutambi weCapes United John Godzo ndiye ari kutarisirwa kutora mukombe mukuru uyu kunyange hazvo kune vamwe vari kukwikwidza zvakasimba vakaita saPrince Dube weHighlanders pamwe naIan Nekati weZPC Kariba. Muteveri wenhabvu vaPhilip Regede vanoti semaonero avo Ngodzo ndiye anokodzera kutora mukombe mukuru uyu.
Inini maonero angu Ngodzo matambira anga achiita season yese ndiwo andinoona hangu kuti should deserve that position because he was outstanding overall season yes.
Mumwe muteveri wenhabvu anotsigira chikwata cheDynamos vaFarai Mashonganyika vanoti Ngodzo akashura mare zvekuti Capes United ingadai isiri pamusoro petafura yePremier Soccer League dai pasina iye.
Inini zvangu handisapote Capes asi Capes iko zvine zvindiriona kuti iri kutora league 1 yatora league 2 Josta Ngodzo yaya anodeserva kutora soka of the year nekuti is playing zvekuti kuti Capes ive pairi panapa ndiJosta.
Vamwe vatambi vari kurwira kutora mukombe mukuru uyu ndiKing Nadolo, Clive Augusto, Evans Katema, Never Tigere, Phineas Bamusi, Ralph Kaondera, Arius Banda na Wellington Taderera. Pari zvino mukombe uyu uri mumaoko aRodwell Chinyengetere uyo akautora muna 2017 na 2018 apo aitambira FC Platinum asati aenda ku South Africa.
Tinotenda zvikuru Michael Kariati sezvo nguva yedu yapera rikaitimbotarisa musure nhau zvakare vanachiremba vakuru voratidzira muHarare vachiti vari kuda kuwedzerwa mari dzavanotambira. Sangano reWorld Food Program rotatarika kutsvagira Zimbabwe mari yekutenga chikafu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
So we see card descend about VOA in the valley. Amachono zisovo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC. Olambulela kuStudio 7, ngolwesithathu mhla ka 4 kuMpalakazi 2019, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Our petition to the clerk of parliament, which has been accepted. So they've promised us we will get a response in a few days' time.
Odokotela sebehlele emsebenzini okwesikhathi bekhalale umsebenzi okwesikhathi eside ama-senior doctors. Namhlanje bafole betshengisela befuna kwengezelelwa iholo kanye lokuthi udaba lwabodokotela abasanda ukugqiba izifundo lulungiswe ngokuphangisa.
I-guidance and counseling iyimpendulo yezinto eziningi esihlangana lazo abantwana abagcina sebengene kuzo ingozi zona lezi. Iviki ephelileyo kunomntwana ongu-grade 7 ozibopheleyo ngenxa yokuthi uthole ama-results akhe efeyilile.
Ugatsha lwezemfundo oluthi kusukela ngomnyaka ozayo luzasungula izifundo ezokweluleka lokucebisa abantwana eze-guidance and counseling. Iningi lezizalwane zeZimbabwe esezihlala eBrithani lakwamanye amazwe awezwekazi le-Europe zithi lo nyaka aziboni zisenelisa ukuyadlalela ikhisimusi lezihlobo ekhaya. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Odokotela bezibhedlela zikahulumende asebehlale umsebenzi wokwesikhathi eside bengayi emsebenzini ama senior doctors namhlanje bafole betshengisela besuka esibhedlela se-Pari Renyatho abelubhekise edalele parliamente ukuyanikeza incwadi yezikhalazo zabo befuna kwengezelelwa iholo kanye lokuthi udaba lwabodokotela abasanda ukugqiba izifundo lulungisiswe ngokuphangisa. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Odokotela asebehlele emsebenzini okwesikhathi eside ama-senior doctors babamanyene labodokotela abasagqiba izifundo ama-junior doctors behlabela ingoma eziveza isimo ezizibhedlela lenhlupho ababhekane lazo bethela amabhakane alotshwe amazwi asola uhulumende beqonde edayela ephalamende lapho abashiye incwadi yezikhalazo zabo ezigoqela ukwengezelwa iholo, ukulungiswa kwesimo ezibhedlela lokubiselwa emsebenzini kwabodokotela abaxotshwa umsebenzini. Ekhuluma nentatha lezindaba unobhala wabodokotela umnumzana Aaron Musara uthe benelise ukushiya incwadi yezikhalazo zabo edayela ephalamende njalo balethemba ukuba amalunga aleli dala azangenela kulokhu ufuthelana phakathi kwabo lomqhashi.
Our petition to the clerk of parliament, which has been accepted. So
the incwadi yethu yezikhalazo kumkhulu wepharlamente esibuyela ukuya lapho esiqalele khona esibhedlela se-Pari Renyatho.
Udokotela Masimba Ndoro omunye wabakade bese kutshengiseleni kwanamhlanje uthi balethemba ukuba amalunga edayela ephalamende azalalela izikhalazo zabo.
So today's day 94 of this thing going in past incapacitation of doctors.
Namhla ilanga le 94 selokhe sakhalala umsebenzi. Namhla kunchiwe incwadi ngabodokotela abasafundelayo labadala. Sithemba ukuba idale leparlamente lizasincedisa ukuba uhulumende azwe izikhalazo zethu njengelizwe.
UNdoro uphinde wagcizelela ukuba balesifiso sokubuyela emsebenzini kodwa bafuna uhulumende alungisise isimo esezibhedlela ukuze kusebenzeke.
I really feel that the will, I personally have the will to go back to. But the primary cause has not been addressed. We talk of
Sibona angani lokhu okwenzakala elizweni sokufuze ukhangelisiswe. Udubo lolu lukhathaza wonke umuntu. Njalo abameli bedayela, abameli bephalamende abakhangelisise lolu daba. Siyafuna ukubuyela ezibhedlela kodwa asilawo ukusebenzisa ufuze kulungisiswe lokho.
Umncwethi kwezombusazwe umnumzana Mlindiwe Mancitshana uveze ukuba idale lephalamendali sozelenelise ukuba siza ngalutho esithi bazathola impendulo abayithola kumphathintambo wezempilakahle. Umphathintambo wezempilakahle umnumzana uBhataya Moyo izolo utshele intatheli izindaba ukuba uhulumende uphakathi wokukhulumisana nabodokotela ngezikhalazo zabo ezigucela ezeholo okuyinto engeke yalungisiswa ngelanga elilodwa. Isimo ezibhedlela zikahulumende siqhubeka sisiba sibi ngamandla ngoba kungela sizo oluvela kuhulumende selokho odokotela baqala ukukhalela umsebenzi. Ukumanyana kwabodokotela asebehlele emsebenzini labasagciba izifundo betshengisela kwenzakala ngesikhathi abasagciba izifundo sebele nyanga ezidlula ezintathu bekhalele umsebenzi, abanye sebaze baxotshwa lo msebenzi. Ngimele 27 ngiseHarare, ngiuGibson Pepe.
Ugatsha lwezemfundo luthi kusukela ngomnyaka ozayo oka 2020 luzasungula izifundo ezokweluleka lokucebisa abantwana eze-guidance and counseling ukuze zibe izifundo ezizaba ingxenye yemihloliso ezabhalwa ngabafundi lapho bephutsha u-grade 7. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Le ngeminye yemizamo eyenziwa nguhulumende yokwenqabela ukumemetheka kwenhlupho ezibhekane labasakhulayo ezigoqela ukuzibulala, ukuzithwala, ukuthatha izidakamizwa lezinye. Kungalesi sizathu, ababalisi bemhlubulweni beMathebeleland North abakhangelane lezifundo zokweluleka lokucebisa abafundi eze-guidance and counseling bebehlangene lamhla behlela abazakwenza ngomnyaka ozayo. Umsekeli kamgcini sihlalo weMathebeleland North Guidance and Counseling Life Skills Association iManga Kiseta umnumzana Guidance Mpofu uthi izifundo lezi zisungulwa njengempendulo kwabatsha ukuze ikusasa labo yakheke.
Esikhane esinengi kusukela kudala iguidance and counseling ibingekho ezikolo, yikho ukunanzelela ukuthi abantwana kakhulu bayazithwala amankazana kana bayenza kwama-drugs konke nje ongama-social ills khona lokuyana. I-guidance and counseling iyimpendulo yezinto eziningi esihlangana lazo abantwana abagcina sebengene kuzo ingozi zona lezi. Iviki ephelileyo kunomntwana ongu-grade 7 ozibopheleyo ngenxa yokuthi uthole ama-results akhe efeyilile. Kuyatshengisa ukuthi i-guidance and counseling ubengayitholi ngokugcweleyo.
Unkosikazi Sehlule Ngwenya ongumbalisi we-guidance and counseling uthi njengababalisi sebethatha isikhundla sikababakazi kanye labo malume ukuze beluleke abasakhulayo.
Ngemva kokukhangela ukuthi abantwana abanye bakhula kahle balahleke, abanye bayazibulala, abanye benza ezinye izinto ngoba izeluleko bengelazo. So u-guidance coordinator kumbe u-guidance and counseling teacher uthatha iziqu likamama, likababa, likamalume, likakhulu esikolweni njalo uyacebisa, njalo uyaba ngumuntu oyehlayo aye kuzinga lomntwana. Thina esikolo siye saba le-case ye-suicide. Umntwana wayethi abadala bamzwisisa, bona babelama-expectations kuye, kwaba lokuthi wavela incwadi sayithola sahlala la umntwana phansi okokuthi ukuthi ngaba senzanga into enjalo, ngabe sikhuluma ngumuntu osowadlulayo.
Umnumzana Polite Sibanda ongu-provincial remedial tutor uthi izifundo lezi ziqakathekile kakhulu ngakho kuyadingeka ukuba ziqalele kusibanga esiphansi se-early childhood development i-ECD.
Isifundo lesi se-guidance and counseling siqakatheke kakhulu ngoba siyagoqa abantwana. Thina bogatsha lwezemfundo sikhangelela ukuthi khona i-guidance and counseling
kumele ifundiswe kususela ku-ECDA aze ayifika ku-ALF efundisa i-guidance and counseling ngokuqakatheka kwayo, ngoba kathesi abantwana balezi nduba eziningi ezibahlaselayo. Sebeqalisa ukuthi kona baye emacansini besebancane, abanye baqalisa ukubamba izidakamizwa lokho besebancane, abanye siyasizwa ukuthi abalamaphati awo laba benziwa kuthiwa amavuzu party. Isifundo lesi se-guidance and counseling siyabagoqa laba bantwana.
Unkosikazi Nonhlanhla Green obemele inhlanganiso yesethule trust uthi bayafundisa abasakhulayo ngempilo umlando bawuchiye ukubo ukuba bakhethe abakufunayo.
I-guidance and counseling kutsho ukuthi sincedisana labantwana ngama-facts about life. Siyaresearcha izinto ezenzakalayo currently, sibe sesihamba la siyebafundisa abantwana labo ezikolo. We are sort of ama role model, singabapresentela asibatshele ukuthi into le engutshela yona yiyo okumele uyilandele. Siyabachasisela sibatshele ukuthi impilo inje, bona sokusiba yibo abazikhethelayo ukuthi besile concern ngama grade 7 results, ukuthi ama teachers or iministry ayikukhangele are they genuine results or kukhona okuyenzakala, because uzathola omunye ulo 5 the next omlandelayo ule 14.
Ababalisi abangene umhlangano walamhlanje bonke bavumelene ukuthi izifundo ze-guidance and counseling ziqakathekile kakhulu kubafundi, ngoba impilo yalamuhla isiyehlukene leyakudala. Kulezi nsuku abantwana bakhula bengazitholi izeluleko kubo babakazi kanye lakubo malume, kungakho ababalisi sebethatha isikhundla leso ukuze bakhe bagoqe balondoloze ikusasa yabasakhulayo. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 6175, laku 7255 ekuseni kususela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kususela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku short wave 4930, 13860, laku 15460 kilohertz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860, lagu 15460 kilohertz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Inhlanganiso ebona ngokudingela abalambayo ukudla phansi komanyano we-United Nations i-World Food Program ithi indlala iqhubeka ihlasela ngamandla eZimbabwe, njalo idinga imali engange US$293 million yokudingela abalambayo ukudla. Untungameli Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba ngokugcweleyo.
I-WFP ithi izakhuphula inani labantu ebavela ukudla eZimbabwe ngokuphindwe kabili ngozibandlela lifike ku-4.1 million. Ngakho inhlanganiso le ithi idinga i-$293 million yokuthenga lokhu kudla. Kodwa ithi okwamanje ile mali engange $87.9 million kuphela. Umqondisi walinhlanganiso umnumzana David Beasley wethule umbiko esithi indlala izaqhubeka ihlasele ngamandla langomnyaka ozayo, ngoba kukhanya kungasoze kube lezulu elaneleyo njalo lonyaka. Wengeze wathi ukudula kwentengo yezinto ngenxa yokudilika komnotho lakho kwenza impilo ibe lukhuni ngamandla ebantwini abanengi. La ngamazwi agcizelelwe ngesinye njalo isiphathamandla se-WFP esibona ngokuqhotshwa kwenhlelo zalinhlanganiso eMathebeleland, unkosikazi Praxedis Moyo ekhuluma le-Studio 7.
Umumo wendlala uba mubi kakhulu ngenxa yokuthi abantu kabazange bavune okwaneleyo ngomnyaka ophelileyo. Phezu kwalokho, abantu sengathi imali abalayo eyaneleyo eyokubana bazithengele ukudla, lentengo yokudla ingani iphezulu. Lokho kusuke kwengeze uhlupho lwabo lokufinyelela ukudla.
Nqali qathanisa emadolobheni lasemaphandleni lingathi kukhona lapho kungcono khona yini kumbe kuyafanana nje?
Umumo wakhona ngathi kuzinqa zonke ngoba yonke indawo akungathi kakuqathaniseki kangako.
Umamoyo uthe bakhangelele ukuqhelisa inhlelo zabo zokwabela abantu ukudla ngozibandlela bafinyelele izigaba eziningi ezigoqela ezenyakatho lezansi yamaNdebeleni lapho abangakafiki khona. Isakhamuzi seKezi umnumzana lethu ukuthula Dube uthi bakumelele ngabomvu lokhu kudla ngoba okwamanje uMangoye uselala eziko.
Akudla lonyaka akudla, sibhekane le black market kuphela, izinto ziyadura, akula ncedo yabantu abalitholayo lapha.
Kazi kafika inhlanganiso ezifana labo WFP labo World Vision.
Lokhu ke ngokwakudala khathesi akula ngithwa sikuyezwa vele ukuncede esingalithola nje sibhekane lobunzima.
Umeli webulili maWest edale lephalamende umnumzana Dingumozibuthi laye uthi eyalonyaka indlala imbi okumangalisayo.
Isinyilo sibili ngibonga nje ukuthi uhulumende uyizamile ukungenela ancedise abantu bayahola umumbu nge-drought relief program. Kodwa iqiniso elikhona babankomo indlala ibhahile. Ibhahile okuzwisa ubuhlungu ngoba abantu bakithi abazange benelise ukuvuna ngesivuno somnyaka lo esanda kuqeda. Yikho-ke abantu bakithi babhekane nendlala.
Amazwi kaPhuthi agcizelelwe ngowake waba ngumeli weInsiza South edale elifanayo umnumzana Malaki Nkomo yena othi izifuyo lazo seziphelile esigabeni sakhe.
Lokhu kuyadabisa kakhulu, lokhu ngababala ngabakhona semhlabeni okunje angaze ngubone iqiniso elikhona labantu abaningi bangafakazi ukuthi okunjeazange bakubone. Amadlelo akula.
Inani labantu abalambayo njalo abadinga ukudla eZimbabwe lifika phose kuzigidi eziyisishiyagalombili i-7.7 million. Izigidi ezimbili zisemadolobheni kuthi ezinhlanu zisemaphandleni. Inani leli lilakho ukukhwela kuyiwa phambili nanku phela izulu likhanya lingekho. Njengokutsho komqondisi we-WFP umnumzana David Beasley, kusazokuba kubi. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, yimi uNtungamile Nkomo.
Ngo-Live Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela ukwenziwa izizalwane zeZimbabwe esezihlala emazweni ukunceda izihlobo labangane ekhaya. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singakayi esigabeni esilandelayo ke sikhangele ezeMelika ngamafitshane. Uphenyo lokuhlaziya ukuthi uMongameli Donald Trump weMelika ingabe wephula umthetho, ngakho ke asuswe esikhundleni ngohlelo lwe-impeachment soluphambi kwekomithi ebona ngezemthetho edalele ephalamende ye-Judiciary Committee esungule ukuzwa ubufakazi bengcwethi zomthetho, iningi lazo kungabaqeqeshi bezifundo zomthetho emakolitshini amakhulu awe-America agoqela i-Stanford University, Harvard University lamanye. USenator Kamala Harris owesifazana umsundu obephakathi kwalabo abancintisa ukuthola isikhundla sokumela ibandla lama-Democrats kukhetho lokudinga umongameli weMelika olwenziwa ngomnyaka ozayo ubike ukuba kasenelisi ukuqhubeka ngomkhankaso ngoba isephelelwe yimali yokusekela lomsebenzi. Zigqibe umnyaka zisenza eziwenza ezikwaziyo izizalwane zeZimbabwe egigini eliqoqwe yinduna yabo eGoli umnumzana Thulani Mgoqo Jubane. UBenedict Mhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
bezikhunzwa kugidwa kuluthuli kwazise beziphume ngobunengi izalwane zeZimbabwe zakuthi kwaqa eBerea Park egigini lamagigi okuphela komnyaka. Enkulumeni yakhe kuZulu uNduna uJubane uthe kuqakathekile ukuthi izalwane zeZimbabwe zitshengise kuzwana lokudlelana loba zisemazweni. Uthi into eqakathekileyo kakhulu kulabo abadabuka kwamthwakazi yiningi labo onkaba zabo zilapha eMzansi yikuthi bakhe ubudlelwano obuhle lezizalwane zakwele South Africa.
Kuyangithokozisa kakhulu ukuthi ngibone isizwe samahlabezulu sihlangene kanje. And uma singenza njalo izinto zethu zizosilungela. Siyekele ukucwasana ngobuhlanga. Uma singabambana kuzasilungela. Asizona iziphepheli njengoba silala kusekhaya la. Kodwa njengoba kusekhaya nje inhlonipho iyadingeka.
Ngobemele induna zakwele South Africa kuleli gigi uNduna uNdwandwe. Ubexwayiso kulaba bathi ngoba sekuyikhisimusi izilakalaka bahle bafatshe bathwathike ezambeni.
Banza bethu ukujabula kuhle kodwa iJehova uzonda ukuthi umuntu kuphela into angayifuni kumuntu ukudakwa. Ngoba kulokho kuvele kwenza ukungukuthi umuntu abeselahlekelwa yinhlonipho kanti ukuphuza kuhle ngoba asiwenzi thina umcimbi singabi nawo amazi ampontshwana.
Omunye wabaqoqi baleli gigi umnumzana Alfo Sfuyana uthi kubathokoze kakhulu ukubona izalwane zeZimbabwe ziphetha umnyaka zindawonye.
Umcimbi uhambe kahle kakhulu ngendlela eyisimanga kuze abantu bezomamela ukuthi ama-leaders abo abaphathelene. Ongijabulisa kakhulu ukuthi nesizwe sakwaZulu sikwaZulu ukuthumela izinduna ukuthi zime kunye nathi. Nongijabulisa ukuthi bekunabatsha. Kuyabonakala ukuthi impela abantu bayathakazelela into zakubo.
Kanti ke njengoba iningi lizabhekisa amabombo ekhaya kukhefu lekhisimusi, iNduna uJubane uthole ithuba lokubafisela inhlanhla.
Akube mnandi kube njani. Sihambe kahle siye emakhaya siyojabula nabazali bethu. Siphinde sibuye singabaphilayo.
Loke ubungumkhosi okusina le miculo kadike lembongi bezibizwa zisabele. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Mhlapo.
Yabuzetha! Yabuzetha! Bela ohlanga! Kuvela ukhanda lubanzi hako kamathathela ivalela umthelezi yavalela ungena etshenini bathi ivalele imbafana ingangena ekhaya hobiyethu ingangena ekhaya isibizweni sithele insingizi ebangayizulu kuphendula intshele ehle phezulu impendengeni libone ngondwande labona ngabathembu ondwande bakithi ebhuti balimbonezelela amathemba akithi esandleni aninezela enziwa isaveni seyixaku seyinkomo zenkosi sinethi maphundu simaphumulela fana nemvubu yasethukela baba amadoda yamemetheka yabuka izinkomo yanyokobala inkomo zabhebe bombene abameza umsonteni bagijima umbesembese bangazi imbeshu yabezetha yabezetha wena ehlanga.
Yebo ke lizwe imbongi lapho ke ibihaya ke umnomzana Thulani Mgoqo Jubane yinduna yabo khona le izizalwane zeZimbabwe eGoli. Kusenjalo ke iningi lezizalwane zeZimbabwe esezihlala eBilitane lakwamanye amazwe yawezwekazi le-Europe zithi lonyaka aziboni zisenelisa ukuyadlalela ikhisimusi lezihlobo ekhaya ngenxa yobunzima obukhona lokuqonga kwentengo yamatikiti endiza mchina. Okuninga thukuzweni ke kuntathele zindaba iStudio 7, uEzra Chisa Svanda ikhonale eBilitane. Hayi, limelele ke imtshina yethu isale ngxaki lapha kodwa kuzalunga. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje ke simelele ukuzwa daba oluvela eBilitane lentathela izindaba yethu uEzra Chisa Svanda. Inothi iningi labahlala khona lelithi alisoze lenele ukuya ekhaya ngoba kuyadula amatikiti njalo le mali bafika bengaselayo ekhaya lapho intengo yempahla lakho esikhuphuke khona. Likhumbule njalo ukuthi ngemva kwalolu hlelo liyalandela olwe Studio 7 Live Talk, kodwa kwakathesi asizweni ke udaba oluvela eBilitan.
Ngampalakazi minyaka yonke kuyabe kuxokozela abantu sebebuyela emakhaya ukuyabona ihlobo labangane. Kodwa ke lonyaka akunjalo. Umnumzana Mathew Mpofu uthi izandla zimfitshane, ngeke akhone uhamba ekhaya ngoba kulobunzima bempilo khonale.
Mina ngikwanise ukuthi ngihambe ngiyofika ekhaya ngiyekuba lezihlobo zami ngendaba yokuthi amatikiti ayadura ukuthi uzohamba uyefika ekhaya. Beda lapho uma usufikile ekhaya bazokudlani bana labo engibalandileyo ngoba bonke babe sebekhangelele kimi. Phela uma ufikile vele labo basekhaya bakhangele wena ukuthi uzabuye ubaphathela okokudla. Hayi, impilo eZimbabwe isinzima kakhulu. Yikho nje ikhisimusi umuntu uyayidlala nje engelazihlobo.
Onkosazana Zombili Ndlovu ohlala edolobheni leParis eFrance yena uthi ukusalakala kwezinto ezifana lamanzi lamagetsi yikho kumenza enqame ukuya ekhaya.
Lo nyaka hhayi angiboni ukuthi ngizaya kuya ekhaya because isimo sakhona asimnandanga. Okuthiwa akulamanzi akulamagetsi, kuphile kanjani endaweni enjalo ongala manje siye ngaphezambuzi sigeze ngani sinathe ngani sipheke ngani. Hayi, ngakho bengamagetsi kuphela benza ukuthi hayi kulomlilo sipheke ngomlilo sibasimlilo kodwa amanzi yi-main problem, yi-main concern yami.
Abanye bathi izikolo zivala kwesikhatshana eNgilandi okwenza kube nzima ukuvakatshela ekhaya ngekhisimusi. Unkosazana Tawana Moyo ngomunye wabatsho njalo.
Hashi, mina lonyaka angisoze ngiphumelele ukuhamba ekhaya ngoba abantwana bavala izikolo okwamaviki amabili kuphela. Esengiza kwenza ngizathumela abadala imali ukuze bekwazi ukuthenga labo igrocery badle ngesikhisimusi ngoba kuyisikhathi sokujabula. Sengiyabuya ngibone lami esikhathini esizayo.
Kukanti unkosazana Virginia Macebo ohlala eBerlin kwele Germany laye sokumehlule ukuya ekhaya ngekhisimusi.
Ngangilungiselele ukuthi ubana ngizahamba ekhaya sibili ngekhisimusi. Imali yamatiketi ayisafani, imali yokufika sisidla khona ngale khaya ayisozibe khona. Lokuthi abantu ekhaya sibachiyeleni angeke vele sihlanganise izinto ngoba ekhaya sokudula. Ayi, kubuhlungu into zeZimbabwe bakithi, kusitshaya umoya. Iminyaka simbili siloke sipostpona.
Ekhaya kusekhaya ngeke lilahlwe, kutsho umnumzana Bob Zenzigola ohlala edorobheni leCochester. Yena ke uyaphakama ngeviki ezayo ukuya kudla ikhisimusi lezihlobo labangani.
Sizilungiselela ukuya Africa by next week, so siyabe sihamba. Ithi ngethengethengela abantwana, ngedobhadobhela abantwana impahla zekhisimusi ngoba lekhale sekuyisikhathi sokulima. Sikwazi ukuthi sithenge inhlanyelo yodwa kuyelinywa, sedlala ikhisimusi labanye abantu ekhale. Kumnandi kakhulu ekhaya. Kwehluleka abangalazandla, thina esibezandla esakhula sikhokhela inkomo sihamba phezu kogangampunza. Sekumele ke tshaya ugangampunza silima khona pha. Ye, sidla ikhisimusi labanye abantu ekhaya eZimbabwe.
Ikhefu lekhisimusi yilo eliqakathekileyo ukwedlula wonke ngoba lihlanganisa izihlobo nabangane, kudliwa ezangaphansi kwamagala. Kodwa lo nyaka iningi labantu likhanya libhekane lobunzima obuvimba ukuba babe ndawonye ngalesi sikhathi ngenxa yezizathu ezehlukeneyo esigoqela ukungamanga kuhle komnotho welizwe, ungatholakali kwamanzi, ugetsi, amafutha ezimota nokunye okuninginingi. Ngimele Studio 7 England, igama lami Ezra Jesus Banda.
Yebo ke, siyabonga Ezra Jesus Banda. Manje ke sesifika ekugcineni kohlelo lwethu, njalo singakehlukani sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Odokotela sebehleli emsebenzini okwesikhathi eside, ama-senior doctors namhlanje bafole betshengisela befuna kwengezelelwa iholo kanye lokuthi udaba labodokotela abasanda ukugqiba izifundo lulungiswe ngokuphangisa. Ugatsha lwezemfundo luthi kusukela ngomnyaka ozayo oka-2020 luzasungula izifundo ezokweluleka lokucebisa abantwana eze guidance and counseling. Iningi lezizalwane zeZimbabwe esezihlala eBhilithane lakwamanye amazwe awezwekazi le-Europe zithi lonyaka azenelisi ukuya dlalela ikhisimusi emakhaya ngenxa yokudula kwentengo yempahla. Hayike silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC ngisithi luyalandela uhlelo lwe Live Talk.